Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi weChipiri 18 Chikunguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndatanga ndichivhara face pandinoti ndosimuka ndovatarisa murume uyo ndinova nevamwe vechindidhonzerana vechindikava vechindibatabata munhu wese ende vange vakawanda ende vanhu vezanupiye vanhu vandoziva.
Sangano Remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, rinokurudzira mapurisa muBulawayo kuti vasunge vanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf vakarova vatori venhau vatatu.
Tirikuti isu paunenge uri nenguva dawa ari pasikati unongotorawo 5 minutes yekungomira uchingonamatira Zimbabwe. Vanotya havo kuti vasangane nevamwe vanogona kuzviita.
Sangano reZimbabwe Christian Alliance rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika nekunze kuti zvinamatire nyika nenguva dza 1 o'clock masikati ega ega kwemazuva 40 ari kuuya. Sangano reElite Africa Research rinoti ongororo yaro inoratidza kuti mutungamiri weTCCC Vanelson Chamisa vanodiwa nevavhoti vakawanda kupfuura vanoda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano Remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe rashora zvikuru kurohwa kwakaitwa vatori venhau vatatu kuBulawayo nezuro. Vatatu ava vanoti mutori wenhau weStudio 7 Anastasia Ndlovu nevamwe vaviri vakazvimirira vanoti Parmenus Tuso naLuyengo Ndlovu vakanga vachitapa nhau pakanga patanga kurwisana pakati pevanhu vanotengesa pamusika wepanze vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vanokurudzira kuti mapurisa asunge vanhu ava nekukurumidza.
SMISA Zimbabwe tinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police ndeatibetserawo kubata nhunzva tunzva idzi uyezve akwanise kudzipa murango achishanda pamwe chete nematare edzimhosva kuitira kuti tisarambe tichiona vashandi venhau vachidai kumbunyikidzwa. Nguva ino yatinoenda kusarudzwa inguva yakatikoshera kuti vatapi venhau vakwanise kuwana mukana wekuita basa ravo pasina zvinodai kuvambunyikidzwa.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatawo umwe wevakarohwa muzvare Anastasia Ndlovu weStudio 7 kuti tunze zvakaitika uye kuti iye wakadini hake.
Zvaitika nezuro ndezvekuti tashezwa semajournalist because kwaitikira nyaya iyi padhuze nepapress club kanzi vanhu vezanupf vari kurova vanhu uku vari kuvarambidza kutengesa vanofanirwa kuenda kumusangano. Ndobva taenda ndandisiri ndega ndandina Parmenus Tuso Lakichuma mwemukomana wekuziyana nonzi Simba naLungelo Ndlovu tiri 5 ndini ndega ndandiri mukadzi. Patasvika tasvika vanhu vezanupf vafura then we identified murume anga arowa tiri paprocess yekumuinterviewa. Esati apedza kutaura nhoroondo yake tichimubvunza ipapo vabva vasvika murume weuyawo ndobva achena ati mama vanhu ava vasvika. So ndobva atisiya vainge vechimhanya vakawanda vakati who are you. I identified myself ndobva atidzima vhidhiyo yauri kutora. Pandaida kuti ndidhirite vabva vanditorera anditorera foni akaivhuta akatanga kudhilita mapictures. While listing the process yekudhilita ndamuidentify kuti she's one of the ladies vandinotenga kwaari mavegetables. Katikosei mchindi tori wa phone yangu mchindi rowa mchindi delete my pictures. Dovati, ah, sorry. Apa ndishirowa. Hey. Ndatanga ndishivara face. Pandino chindo simu kandova tarisa. Murume uyo ndirowa newame wechindi donzerana, wechindi kawa, wechindi bata bata munu wese. Ende wangi waka wanda, ende wanu weza nupie, wanu wando ziva.
Makwani saere ku mangara kumapurisa paka itikesh.
Panda vaipapo because pandiri ne paitikira nyai ne mapurisa it's just a street away pa central police station ndaenda kuno mangara nyaya yangu pakandipa police report number then officer in charge ipapo ava ipapo akaenda kusini ene ma plain clothes officers akasvikawo akaona kuti aiwa ndo zvaitika ndichibva ipapo ndanyorerwa tsamba ndikaenda ku UPH kwandasvika ikoko doctor akandi examine akanyora report akandinyorera kuti ndinotengawo mapirisi then ndikanzi ndiende kunoita skani musoro
makwanisa here kuita izvozvo
ndisati ndakwanisa kuita izvozvo because ndandisina mari yekuti ndiite skani iyoyo then the Media Institute of Southern Africa tange tatovazivisa kuti ndozvatasangana nazvo vakabva vatiti tore quotation tikatora quotation tovatumira ikoko kuHarare vagadzirise vatumire mari kuti ndiite skani because maziso angu ndoari kurwadza soro ni kwanda kaviwa apa around my right kidney side ndopa vandikama ndopa ndiri kunzwa kurwadza
saka pari zvino makunzwa sei manje
maziso angu ndo anorwadza ne apa pavandikava because munhu wese anga akutoita zvaanoda but munhu wanoanda identify ndiye murume uyu andidzinyisa phone ndiye angeti echindirova nemupama mumeso maziso direct to the eye kuti ndikawanda pandomusimudza musoro ondirova kutikwa ende ndaverenga ndirova ka 5
ndopedzisira ndichitsvagawo kuti masangano anomiririra vatori venhau ndanzwa mambotaurazve Misa Zimbabwe vanobatsirawo nenzira dzipi kana zvinhu zvakadai zvichinge zvaitika kuvatori venhau kudai
pasituation yangu zvavandibatsira nezvazvo vandifonera
uyo angari mtori wenhau westudio 7 Anastasia Ndlovu ari parunare kuBulawayo na Evans Zvininga westudio 7 panguva iyo zvematongero enyika zvava kukonzera kurwisana nekurovana kwevanhu munyika mberi kwesarudzo huru dzemusi wa23 Nyamavhuvhu sangano reZimbabwe Christian Alliance rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika nezviri kunze kuti zvinamatire nyika kwemazuva makumi mana ari kuuya sachigaro veZimbabwe Christian Alliance Reverend Dr. Ray Motsi vanoti chirongwa ichi chinokumbira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitore maminutes mashanu nenguva dza 1 o'clock masikati zuva roga roga kuti vanamatire Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena pasina kurwisana nekushungurudzwa kwevanhu
Zimbabwe Christian Alliance iri kuda kuunganidza nokukoka vanhu vemuZimbabwe vari muno nevapanze vatendi vakasiyana siyana vemuZimbabwe kana vepanze vanokwanisa kunamata kunamatira nyika kubvira kusvikira periyari kwemazuva anokwana makumi mana kuitira kuti tigadzirire sarudzo iri kuuyai tisave nezvowe zvowe pasave anofa pagosarudzwawo vanhu vanotya mutari vanhu vanozokwanisawo kutungamirira nyika yedu yeZimbabwe tichinamatawo zvakare kuti mwari aropafadze nyika nokuda kwekuti vanhu vanozovhoterwa ivava kana tangozvisarudzira vanhu nokuda kwekutya zvisina mwari wemukati tinogona kuzvisarudzira mhondi tinozotiuraya mangwana
pane nzira yokuita minamato iyi here kana ndiri ndega ndinozvifambisa sei Reverend Motsi
tiri panguva yakanaka zvikurusa nokuda kwekuti tiri kuti isu paunenge uri nenguva dzahwani masikati unongotorawo 5 minutes yekungomira uchingonamatira Zimbabwe vanoda havo kuti vasangane nevamwe pano kuna kujita. Atula ungoti kungo, kungo mira kana kungo tora chungua chema minutes 5. Kungo funga Zimbabwe kuna mbatira zakanaka. Nyoku dzinga mweyae china mweyae kaipa. Mweyae no paraza mweyae no shetaropa. Kura ya rambu kana corruption. Zingati batire zikurusa. Tuta kuti mwari wapinde mnjika yedi ya Zimbabwe. Chile vanyo wakakomborirwa sase. Senyika inezo seji, chinotagwa ni zimwe nyika asi, kutitizi sandise, ni kutitizi gorela, ni tose tikwani, doko ni nyaya uote, unotika ngasa daimu alwaka, saka muna nungu, na matapane ngari papo, ni kutunga mili kwa kwake na mwari, vanyima apu watino sangana nao, tinoko na kuisa shumuza, tunge tisisa wei papo, chinotunga mila muna matu yoyo, asi.
Abo vanga vari sachigaro ve Zimbabwe Christian Alliance Reverend Dr. Ray Motsi vari parunare ku Bulawayo ne Studio 7. Sangano rinoita veongororo re Elite Africa Research rinoti ongororo yaichangopedza kuita muZimbabwe inoratidza kuti pari zvino vanhu vanoita zvikamu makumi mana nezvinomwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 47.6% vanoti vachavhotera mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa ukuwo vavhoti vanoita zvikamu makumi matatu nezvinomwe nechidimbu kana kuti 37.8% vachiti vachavhotera mutungamiri wenyika Emerson Mnangagwa. Elite Africa Research iyo ine muzinda wayo muZambia inoti yakaita ongororo iyi mwedzi wapera wachikumi asi nyanzvi mune zvematongero enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti ongororo dzinoitwa nemasangano awa kusanganisa rekaitwavo neAfrobarometer hadziratidzi chokwadi nekuti munyika hamuna utongi hwejekerere izvo zvinokonzera kuti vanhu vasataura chokwadi chavo chose vachitya kurohwa kusungwa kana kunyima rubetsero rwechikafu nezvimwe
nyaya dzemapolisi dzine dambudziko rokuti muenvironment inoitwa mapolisi emunyika dzakafanana naZimbabwe dzino utongi husina jekerere hadzikwanisi kuti hutipe pachokwadi mabudiro yanoita sarudzo nenyaya yekuti tsvakiridzo dzinenge dzichiitwa muenvironment inokutyisidzirwa enviroment inokudhanyirirwa enviroment isingafambiswi mashoko zvakajeka muenvironment ine vanhu vanokutya nenyaya yenhoroondo yeviolence inoitwa munguva dzesarudzo nenyaya yokutyisidzirwa nenyaya yekuti vanhu vanenge vachitya kuti vakabuda pachena vamwe vanotya kuzovingwa usiku vamwe vanotya kuzoshaya chikafu vamwe vanotya kuindisirwa vana kuchikoro nenyaya dzemabhima aya anenge achiitwa nehurumende so mapozo munyika dzakafanana nemunana Zimbabwe haana kufanana nemapozo anoitwa kunyika dzakafanana neAmerica nyika dzakafanana neBritain dzokuti vanhu vanenge vane vakasungunuka kutaura vakasungunuka kuzviexpressa kuti vanoda zvipi havadi zvipi vachichengetedzwa nemauto vachichengetedzwa nemapurisa saka maongororo dzinoitwa munyika dzedidzi hadzifanisi kuti dzitipe chaizvo chaizvo zvakanyanya kubuda mukatarira kana munana 2008 specialanoitwa nomupoi haasati ambobuda achitaridza kuti hurumende inotonga inodyiwa kana muna 2028 chaiko pakazodyiwa ZANUPF muparamende ari ikadyiwa mupurezidendi first round ikadyiwa maruva dzisi kazoese mupoi yange aitobuda chitombo zeinodyiwa
pane rabuda nhasi rinonzi rakaitwa neElite Africa Research asi inoratidzawo kuti vachamisa vari mberi kwavamunangagwa munoona sekuti pane chingaratidza kuti pane chokwadi here mamiriro akaita zvinhu sokuona kwenyu muchifamba muZimbabwe
kana tichifamba muZimbabwe ukaenda indobva kuzakafu jerera ndanga ndiri kushondora pere nezuro ndakatombenda kugere ndichindoona musango ano waidonjewa wana chamisa pachopadi sokumira kwakaita upfumi hwenyika pachopadi inoutongi hurimo hwokuratidza kuti kutonga kuri kuita vamunangagwa hakusi kuratidza kuti pane musiyano zvaitwa navamugabe zvimwe zvacho zvatowesi ikonomi yenyika yatowesi saka ukatarira nhoroondo yezimbabwe kana nhoroondo yeopozini kubva muna 2000 kana ikonomi yenyika yakaipa vanhu vachizvanyirirwa opozisheni inopefoma zviri nani inopefoma beta ndoo maenvironment anoita kuti opozisheni igwini saka environment yatiri pari pachokwadi mukatarira muzvikoro vana havasi kuenda kuzvikoro nokukwira kwakaita mitengo mukatarira muzvipatara vana havasi kuenda kuzvipatara nenyaya yekuti vana chiremba acha havana plus mari acha havana muzvitoro chikafu chine chirimo asi chinodhura mari inotambira vanhu haina zvinoreva aratijeza so zvinonetsa kuti hurumende inenge ichipefoma seizvizvo idzorerwe ihwini saka ongorore inenge ichiratidza kuti opozisheni inohwina ndoyo yechokwadi iyeyo nokuti ndeinoenderana nezvipo
avo vanga vari mukuru wezimbabwe democracy institute dr Pedzisai Ruhanya vari parunhare kuHarare nestudio 7 tabatawo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe maonero avo
zvokuwira kwava munangagwa zvinongoda vana vemuzimbabwe kuvhota ende ndozvichaitika musi wa 23 august zvimwe zvose izvozvo vanonyora tsambanyorwa dzavo vakavata mumba hatiteereri nokuti musangano wezanupf unogara uri muvanhu vatungamiriri vezanupf kubva kumakanselas akavhoterwa kubva kumachairman epasero kusvika kumutungamiriri wenyika vamunangagwa vanogara vari pavari zvimwe zvose izvezvi manyautsa mukano weharahwa kurota ichiyamwa kupedza nguva kuteya nzou neriva musangano wezanupf ichahwina musi wa 23 august zuva roira manheru marizautsa anenge akuudzikwa vanhu vachiona zvabudiswa nevana vemuzimbabwe kuti vamunangagwa ndo vari kudiwa nenyika yezimbabwe nokuda kwebasa guru ravakabata mu5 years dzavo dzokutanga semutungamiriri wenyika saka hatiri kupedza nguva tichiteya nzou neriva hatiri kupedza nguva tichinyoyera nyoka negavi iyeyo iripo kuina kwavamunangagwa muchangokuona mose izvo zvana nhingi nananganana nanani vanonyora zvetsambanyorwa dzavo vachitsvaka mari vakavata mudzimba vachida kufadzana kufadza mutengi wedoro hatiteereri semusangano wezanupf ndosaka tichigara tiri muvanhu tiri kushanda navanhu murunyararo murudo tichivataridza gwara rezvakanakira musangano wavo wezanupf wavanoziva kwamakore kubva muna 1963 zani ichifonewa kusvika patava nhasi makore mangani zvibvunze paugere ipapo zoona kuti musangano uri kuendepi
vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday rinoti pane kutyira kuti zvikwata zvevarwi kana kuti militia zvakakokwa nebato rezanupf kubva kumozambique zvichakonzera bongozozo nemhirizhonga pavatsigiri vemapato anopikisa vari kumaruwa panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti kudzikwa kwemutemo wecriminal law codification and reform amendment bill unozivikanwa nerekuti patriot act kuchakanganisa maitirwo esarudzo uye kuchakonzera kuti zvinobuda musarudzo zvisaratidza zvido zvevanhu sangano rezimbabwe coalition on debt and development kana kuti zimcod rinoti hurumende inofanirwa kudzika mitemo yezveupfumi yainotevedzera kuti ikwanise kugadzirisa dambudziko rekuwanikwa nekushandiswa kwemari yekunze yave nguva yenyu vateereri zvekuzvitaurira mega zvamunofunga
murisei murisei pastudio 7 apo aiwa kunotiri vatano ndiri papo pane maticha tingataidi vanhu vanoshanda muhurumende ndonguva yekutoona ineyi ndonguva yekutoona mukaona mari dzenyu dzichinetsa kukwira izvozvi so kumunangaru wa muru kuda kufotera uyu azowina anozoi kuiza ere mariyo achiramba kuiza hizo so aripa kutuaga mavoti unufawa upo wana wanonashanda muru menti shenjirai kutino tozo uwezera kudzika
Pastudio 7, Pastudio 7 hapo. Na hati ndati ndi kutaurile kuti wanu harimu muna muna ngagwa wesao. Kabineti ya muna ngagwa yesi na wangu waka mpotereza. Akuzi sina akando kuhonda hapo. Abazi sina yusese sumazu haku tindi. Awano kindo kuhonda hapo. Kunyange mkabe chaye chaye ano kubate futi. Wanu wese wa sara wari kutineza. Wari kutishunguruza. Ndiyo saka waino sinyo kuti awati sikudo kufa. Kuti wakava awana kana chumwe pucha wacha ziwa kuti. Wanu wese anu. Nelana ana mjiba wa mwesa. Wari kitu uchinyo umu. Zika batiri minya ya kuti. Wanati pataka batiri ya hepo kundo pataka batiri ya. Na sisa hapene kupera. Kunyake dendo waka uraya. Wana sara ewa wana hindi ya pura mberi cheti. Zanu gaibe.
Warume ndi na mgonzo wazina woku wanweza anu kana pane wanotera wa studio 7 wanweza anu inu kudapa kambota umu wanyo angaita chidozo kupindu wa kufundu wangu pangu tinga usisa pangu patisinga usisi kosei guva jose wanweza anu pasina kana umu wanambu bako kundi waita mwosho wapora zakati nukuti zuwa Zubane zuba wanu wachinzi warohwa, wanu wachinzi wadzimu kwa mmisha zaabo Panguti ito wana choro mafidi wabo wachi taura hivo kutivo Hatili wanu WCCC Haisi mwoswa ere nufana kusungisa wanu Sei waka kona kubata wanangari fomavo Na naskala wangu kara mjeri wasinga tuongwe Wasinga piu beidi Sei nguwa shinji iyo wajibuda wa itawara wanu WCCC waru kondira mwoswa waru kondira noise wano di wakumbwa dipanota wakonyera kundi mweza anu wakonzera problem wakushika pa ground wabata munu watu osungwa tombo wakuti wasungwa ndoweza anu wakonzera mirijonga sei wasinga usungwa wanweza anu mwuhunzo wanina wako wanweza anu kwa napana anu kwanza kundi pindura hao naita basa
Bangwana ni bangwana ni waisu utara hindi kutiku mdara kutuma madrones kuna wakakuleta team team kukurufundu kiji iwe kanone timu lako shandani timu lako yuko natidika ya yako taka inzo kutunotula mabazi town malocation manusha mabazi vajenda kuraliza ku pindi zutume la madrones kuti uni uoni kutiku kamira seja ayiwa tama makasa ako kwa uri kuku sito tamba kwedu asitua kuza chino wani kutikinyoru wachanyoru wapa maziro mene mene take care ufa simu waisi kwa pa maziro pachikero maisi kwa pachikero baba mwane kutamu na kukwana umambo wenyu wapiwa umwe ufamba zaganaka ya tatenda dini Jumbuno mshamba.
Iye, maniwa kandaka maizaka na kastudio 7. Tramupo wangu, mwono wangu, Mazimbabwe. Ako dengine, zulikitika maprovinsi edu, nima Zanpio. Waruku shunguru za wanu, wajiruwa wanu, batu zunu sirait. Katunguone sani kutitiri wanu wangu chete mnika, katunguwa gare tichuirana, kutukara tichipandu karateka teko. Maliki na chafura tisitia sumusara tichisangana mastritu tichawane na sei tauraya na tadi katiweti yonu wa mwichiti tinemono mwichiti sima zimbabwe tuwane di ufotire isha nduku mnyinga tichinje kuto kukaratini mwondi tati na zeti patizo hafu ya tichaitu tichapizana
Adobo trono mkano kumbuona mata vishoma titi mwari wa rukutoro kudenga singetaye wacha misa ni wano shanda na avu Kutichono kukunda korevino Nikaiwe kuna kila munu wese Munu wese ya Zimbabwe Wane kujiga chikuta Wana wane wende kuchikora Mabasa wane kuwanika Kutono kubwa kuno kwa jiku South Africa Kushandra kujika kwedu Kuchiti mwari Robafazoe triple C Ni wana wese ya Zimbabwe Wase yetu kufotela Tone shanduko Tone change zvinoone kunaka paripo izvozvo vandoshiro kutenga basikoro chairo tiri tadza kutenga basikoro ngenyika inonga isandira zvakanaka saka ndiri kuti Jehovha Mwari wedu kusoro kudenga chengetai vana veZimbabwe vaziye pekuvhotera vaziye kuti tikavhotera apa mangwana zvinhu izvi zvinoshanduka hei takatokurawo tatokura kudai zvine zvino hatitombozivi chinozi kushanda muZimbabwe saka ndiri kuti Mwari ri kufadza nyika yedu yeZimbabwe vanhu vaziye pekuvhotera zita ndetwa hlewayo bva kuchipenge kwamariya tiitai wandatenda pastudio 7 inhonza munotipa dzira kwadzakarerekera God bless you.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera rwendo rwavakaita kuChina svondo rapera, gurukota reAmerica rezvemari amai Janet Yellen vave muIndia kechitatu gore rino kunoita musangano nemakurukota ezvemari enyika dzeGroup of 20 pamusoro penyaya dzezveupfumi uye dzekutadza kubhadhara zvikwereti kwenyika zhinji. Amai Yellen vakaudza vatori venhau nezuro kuti nzendo dzavo kuIndia ndedzokuedza kugadzirisa ukama pakati peIndia neAmerica, vachiti kubva muIndia vachananga kuVietnam.
What shall we do?
What shall we do?
Pano jika hama zangu todini kambo kanubwa kumshakafu Oliver Mtukudzi sezvongo yedu yapera topotekesa zvange zviri munaudza nhasi. Sangano reMedia Institute of Southern Africa rinokurudzira mapurisa muBulawayo kuti vasunge vanhu vanofungidzirwa kuti vatsigirire ZANU-PF vakarova vatori venhau vatatu kusanganisira Anastasia Ndlovu weStudio 7.
sangano reZimbabwe Christian Alliance rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika nekunze kuti zvinamatire nyika nenguva dza 1 o'clock masikati ezuva reserese kwemazuva makumi mana ari kuuya. Sangano reElite Africa Research rinoti ongororo yaro inoratidza kuti mutungamiri weTripc Vanelson Chamisa vanodiwa nevavhoti vakawanda kupfuura vanoda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.